Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gumi guru 21 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutangisisa chiitiko chakakosha uye chakanaka nekuti zvakureva kuti zvakuderedza nyaya yerisk premium kana kuti country risk factor yanga yakaiswa panyika yeZimbabwe.
Zimbabwe inobhadhara chikwereto chayo chose kuIMF.
Ndinoda kuti nditi vaende havo asi muziya vakadzara inosara ichingomera nokuti vazhinji tinotevera kubatanidza vanhu, tinotevera kuda kuva norunyararo, tinotevera nokutiurana kuti ngataurei chokwadi pane zvemusangano.
Vasifasi Musipa votarisirwa kuradzikwa kumarinda eHeroes ekamangwana. South Africa inoti yave kubuda mudare reInternational Criminal Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe yakwanisa kupedza kubhadhara chikwereto chayo chemari inoda kusvika ku$108 million, icho changa chava nemakore gumi nemashanu. Mashoko aburitswa nemukuru wezvekufambiswa kwemashoko muIMF vaGary Rice anoti Zimbabwe yakwanisa kuzadzisa basa rayo kuboka reIMF rePoverty Reduction and Growth Trust kuburikidza nekutamisa mari ingangosvika $107.9 million yanga ichichengetwa nesangano iri kuenda kuhomwe Poverty Reduction Growth Trust. VaRice vanoti izvi zvave kureva kuti Zimbabwe haichina chikwereti sezvo yave kufambidzana nezviga zveIMF. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti danho ratorwa neZimbabwe idanho rakakosha zvikuru muurongwa hwayo wekubhadhara zvikwereto zvayo uye kuedza kubuda mumadhaka. Vachitambara vanoti izvi zvinoita kuti mamwe masangano anokweretesawo mari akwanisewo kuchitarisa Zimbabwe nemamwe maonero kubva pamamiriro ayanga yakaita. Asi vachitambara vanoti izvi hazvisi kuzobatsira Zimbabwe mukuti ikwanise kupiwa zvimwe zvikwerete sezvo ichine zvikwerete kuWorld Bank neAfrican Development Bank. Zimbabwe inonzi ine chikwerete chinodarika bhiriyoni remadhora kuWorld Bank, kuchitiwo chimwe chemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kuAfrican Development Bank. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa kana wogavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangujwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navachitambara pamusoro penyaya iyi.
Chekutangisisa chiitiko chakakosha uye chakanaka nekuti zvakureva kuti zvakuderedza nyaya yerisk premium kana kuti country risk factor yanga yakaiswa panyika yeZimbabwe. Saka kana tichimbodemonstrata kuti tine chido uye tinokwanisa kumbobhadhara even though iri mari isina kunyakuwanda, I think zvinobatsira mafambisiro nemamiriro ezveupfumi going forward. Saka kana risk premium yedu yakaderera zvakureva kuti even vemabhizimusi vanogona kungovatyara mari pamisika yekune dzimwe nyika nemutengo uri nani. Saka I think zvinhu zvakakosha though zvinogona kungova zviri symbolic chete nekuti tichine chikwereti chakakurisisa chabhadharwa chikunana World Bank nana ADB.
Asi iwo masangano amuri kutaura na World Bank ne ADB Havakwanisi were kuona matana atorwa neZimbabwe iyaye kubhadharwa IMF kuti aiwa vanhu vari kuziva zvavari kuita.
Ichokwadi vanozvinhu zvinotariswa izvozvo. Asi dambudziko riripo ndechere kuti makaona chikwere chiripo, mari hazachiripo, akachatonyanya kuwanda.
Asi Zimbabwe inokwanisa here kudzokera kuIMF kunokwereta zveimwe mari?
I think takazitarisa mamiriro azvakaita, ichokwadi vanogona kuenda kunokwereta zvazvo. Asi bhodhi reIMF ndorinozogara pasi roona kuti zvinenge zvakakodzerera kuti vange vachikweretesa mari kuZimbabwe.
Tinonzwawo kuti mabhadhariro avaita vabvisa kune imwe homwe ichiendeswa kune imwe homwe ichibhadhara zvinhu zvingatarisirwa here?
No, hazvisi zvinhu zvinotarisirwa. Kana zvinhu zvakanaka munyika, mari dzezvikwereti dzine dzichitobhadharwa nemari, atingati marevenues anenge achipinda muhurumende. Bari pamirira akaita zvinhu pari zvinhu ndeyekuti vakaona takataisa nyaya yatinoti machirungu maexports aderera, takataisa even marevenue ehurumende atiderere nekuma5-6%.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunhare muHarare nestudio 7. Vaimbove gavhuna wedunhu reMidlands vasifasi musipa vave kutarisirwa kuradzikwa kumarinda yeHeroes yeka muHarare mangwana. Hama dzavamusipa dzaimbenge dzati varadzikwe kugweru sechido chavo, asi izvi zvinonzi zvazoshandurwa. Vakawanda vanoziva mushakabvu vanoti vaisaruma vachifuridzira zvapakuti vachemwe kana nevamapato anopikisana nehurumende. Vamusipa vakanga vati havachada kuita zvematongerwo enyika muna 2014 apo vakaenda pamudyandigere. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vachibva mudunhu reMidlands vajora mugumbo vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti mufi aive munhu aitaura chokwadi.
Vamusipa wanga ari munhu anga achibatanidza vanhu, munhu anga aifarira kuwirirana kwavanhu, munhu aigona, wanga ari munhu aivanguva mutauri wechokwadi nguva dzese. Zvokuti kusaurirana kwavanhu chachiri chinhu changa chinhu chinovanetsa. Ndosaka muchiona varivo vakashandiswa zvakare pakubatanidza ZAPU neZANU kuti tiwane ZANU PF. Saka kungotaura zvishoma, asi zviri zvechokwadi pamusoro pavamusipa ndezvokungoti munhu wanga ari munhu worunyararo, munhu wanga ane rudo, munhu wanga achida kubatanidza vanhu, munhu wanga ari mutauri wechokwadi.
Tiri kuona kuti vamusipa vanenge vanga vati vambosiya zvematongerwo enyika muna 2014. Manga muchiri kukwanisa here kuti muende kwavari muchitaura navo muchipanganawo mazano?
Ichokwadi, vamusipa munhu watanga tichisangana naye hongu so munhu mukuru, zvanga zvava kuti ari pavari ndezvokuti vanga vava munhu ava kunetseka nokuti miviri yavo kwenguva yakareba yanga isingachivabati zvakanaka. Asi patinongosangana tese nguva dzese panenge pane atingati mafunction okuti tinokwanisa kuungana vanhu vakawanda, tanga tiri vanhu vanga vachitowana kuti unotowana kamwe kamukana kokutaura navo ugowana zvaunotodzidza pane zvavanenge vachikutaura uchitaura navo. Saka ndinoda kuti nditi vaenda havo, asi mhodzi yavakadzwara inosara ichingomera nokuti vazhinji tinotevera kubatanidza vanhu, tinotevera kuda kuva norunyararo, tinotevera nokutsiurana kuti ngataurei chokwadi pane zvemusangano.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vachibva mudunhu reMidlands vajora mugumbo vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yeSouth Africa nhasi yazivisa kuti iri kutarisira kubuda mugungano redare reInternational Criminal Court kana kuti ICC. Danho iri riri kushoropodzwa nevanhu vazhinji sezvo risingazokurudzire kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi. gurukota rinoona nezvemitemo muSouth Africa vaMichael Masuta vanoti vari kuunza bhiri kudare reparamende vachikurudzira kuti South Africa isave nhengo yeICC. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vanoti dare iri rinongosunga vanhu vemuAfrica kwete venyika dzakabudirira. Vadewa Mavhinga vesangano reHuman Rights Watch vanoti zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dzirambe dziri mugungano iri sezvo richibatsira kuti avo vanenge vachikorerwa kodzero dzavo vawanikwe kuturira nhunha dzavo uye kukwira matare. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 navaMavhinga nezvenyaya iyi.
Majonga akamitemira anongati aendeswa kumberi asi kuti mazuva anotambira vanhu aramba akadaro. Zvichireva kuti vaive education sector nedzirese civil service vanga vachizotambiramo dzinoperera zvaramba zvakangodaro. Saka tiri kuona kuti hapana chachinja asi kuti zvatakanga tichichema kuhurumende tikasvika pakumboonesana zvokuti takambotoreka kuya kumabasa tichiti aiwa sei munhu anofana kutambira mwedzi iwoyo anenge ashanda. Chinoitika ndechekuti vaya vari kuzotambira mwedzi unoraudzira vane mainterest anozopiwa anozoitika nekuda kwekunonoka kubhadhara kuvabanks kwavo vane zvikwereti. Saka
nyika yeSouth Africa yafamba nepasipo yaresva kuti itore danho rekubuda mugungano reICC rinoona nezvechemo nekutongwa kwenharadada pasi rose. Danho reSouth Africa iri rinotaridza kuti South Africa pari zvino haichisiri pamwepo nepayaimbova kare makore ayaitungamirwa naPresident Nelson Mandela vaitungamidza kodzero dzevanhu kunyanya. Zvaitwa nhasi izvi zvinoshoreka uyezve zvichaita kuti chimiro cheSouth Africa pasi rose chiderere zvachose. South Africa yaisimboonekerwa pamusoro chaizvo ichinzi nyika inotungamira panyaya dzezvekodzero nezvemitemo yakanaka asi zvaitwa nhasi izvi mahumbwe pabikwa mbozi.
Asi zvinorevei takatarisa Africa nyanya kune nyika dzakadai seZimbabwe tinoona zvedu kuti Zimbabwe haimo mugungano iri asi zvinopa chimiro chakadii kuAfrica?
Zvinopa chimiro chakaipa chaizvo kuAfrica. Zvinoita kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzisiri muICC machona zvakarewo zvinogona kurunzira dzimwe nyika dzemuAfrica kuti dzitevere mumatsimba eSouth Africa. Tinoona kuti nyika dzakaita sanaKenya inyikawo dzakazigunumuna nezvenyaya dzemitemo yepasi rose. Saka zvinhu zvaitwa izvi zvakaipa zvachose uyezve zvinorudzira zvakaipa kunyika yeAfrica zvakare zvichipa chimiro chakaipa kuAfrica yose.
Iwo masangano akadai seICC akakosha sei?
Masangano akaita seICC anokosha pakuti anopa mukana kuvanhu vanenge vakatyorerwa kodzero dzavo nenzira yakakura munguva dzehondo kana munguva dzimwe dzekuitawo kwakanyanya kuti vakwanise kuonawo mutongo wakanaka. Tinoziva kuti kunyika yeLiberia pakapondwa vanhu vakawanda madzimai achibatwa chibharo. Vakazowana mukana wokuti kuti aitungamira izvi vaCharles Taylor vapinzwe mujeri.
Avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vachitaura vakazvimirira vari parunare muJohannesburg, South Africa naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 pamusoro pedanho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende yeSouth Africa rekubuda mugungano reICC. Hurumende nezuro yakazivisa nezvemazuva achatambirwa mihoro yemwedzi uno nevashandi vayo. Mauto anonzi anga achitarisirwa kutambira mari dzavo nhasi, kutiwo veboka rezveutano votarisirwa kutambira musi wa25 mwedzi uno, kuchitiwo mapurisa otarisirwa kutambira mari dzavo musi wa28 mwedzi uno, varayiridzi vachitarisirwa kutambira mihoro yavo musi wa3 mwedzi uno uya, kuchizoti vamwe vashandi vose vehurumende vozotambira musi wa8 mwedzi uno uya. Asi sachigaro wesangano remubatanidzwa yevashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti danho iri riri kuomesera vashandi vanozotambira mihoro yavo mumwedzi unotevera sezvo vari kuzobhadhariswa mari dzakawanda nevemabhanga. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Majonga kamide mira anongati aendesa kumberi asi kuti mazuva anotambira vanhu aramba akadaro zvichireva kuti vaive education sector nedirection of civil service vanga vachizotambira mwedzi unoperera zvaramba zvakangodaro saka tiri kuona kuti hapana chachinja asi kuti zvatakanga tichichema kuhurumende tikasvika pakumboonesana zvokuti takambotoredza kuya kumabasa tichiti aiwa sei munhu anofana kutambira mwedzi iwoyo anenge ashanda chinoitika ndechekuti vaya vari kuzotambira mwedzi unoraudzira vane mainterest anozopiwa anozoitika nekuda kwekunonoka kubhadhara mabanks kwavo vane zvikwereti saka dzeya monthly economic cycle iri affected uye tiri kuti isusu izvi zvatiri kutaura zvekuti vanhu vanozowana mainterest nei nei hazvisi kuaffecta vaya vari kutambira mwedzi iwoyo wavanenge vavandina like mapurisa nevamwe tiri kukodzera kuti education sector nerestful civil service ndivo vasafema interest ivo hurumendewo yaedza chose kushanda chose kuti vaone kuti nyange vaya vari kuzotambirisa mwedzi waraudzira veeducation nerestful civil service sei dzavo dzitambirwe mumwedzi wavanenge vashanda
tinoona kuti panga painewo kusajekeswa pamusoro pemari yekutendwa kana bonus hurumende yakakujekesera here kuti muchazoiwana mari iyoyo gore rino
hatisati tajekeserwa hatisati taziva kuti zvakamira sei
tingaona here muchitora zvakare mamwe matanho nenyaya yekunonoka kuya kwemihoro nezvichemo zvamataura izvi
mune zvaajekesandemiri kuramwa mabasa chizvichinhu chinorongwa asi chinhu chinozoitika hunge vashandi vashaya zvimwe zvekuti tingavabatsira kana vari zvavanoda hatitange nekungoti tinoramwa mabasa tichatanga totaura nehurumende zvinenge zvichibva kuhurumende zvikasatambirwa ndo zvinozokodzera kuti vanhu vasaende kumabasa asi hazvi zvinhu zvatinonyanyisa kuda tinochida kuti kana zvaa zvaibvira hurumende yongotipa zvatinofanira kupiwa tinenge tichifira kuti it's our right tiwane bonasi it's our right kuti titambire papei mwedzi iwowo wandashanda saka tiri kuti hatisikwanisa kuti zvinosvika ikoko tichazenge tichitaurana navo
vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotungamira bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muUnited Nations kana kuti UN High Commissioner for Human Rights vaZaid Raad Al Hussein vanoti kurwiswa kuri kuitika muguta reAleppo muSyria kunogona kunge kuri kuitwa pachiparwa mhosva dzehondo. Vanhu vanodarika zviuru mazana matatu vanonzi vafa mukurwiswa kuri kuitwa nzvimbo iyi nemauto eRussia neSyria. Sarudzo dzekunotoni dzedare reparamende dziriko mangwana. Vari kukwikwidza musarudzo idzi ndevatemba muliswa vari kukwikwidza vakazvimirira kuti vaDavid Choga vebato reNCA uye vaRonald Chindedza vebato reZANU PF. Nzvimbo iyi yanga ine mhirizhonga yakanyanya inonzi yaikonzerwa nevatsigiri veZANU PF. Vamuliswa vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanofunga kuti vachakunda musarudzo idzi.
Aiwa, zvinhu zvakanaka nekuti vanhu vagadzirira, vanhu vaneta nekunyeperwa mabasa havana. Uhori hukuramba huchiitika muhurumende, vana Kasukwere, vana Chombo, vana profesa vachingoba mari vachiregerwa nemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika akataura kuti hatidi uhori, vachasunga vanhu vane uhori, asi vatadza kusunga vanhu vane uhori. Zvinoita kunge ivo futi varimo muhori wacho. Nyika yaparara, haina kumira mushe, ende notoni iri kuda kurakidza vanhu vese muZimbabwe kuti aiwa isusu taramba tajamuka zvakwana taneta hatichada.
Muri kufara here nekubatwa kuri kuitwa kutsvaga rutsigiro kwacho nesangano redzeki nezviri kuitwawo nemapurisa?
Aiwa, vavo vatadzawo, mapurisa vatadza nekuti isusu vedu vanosungwa vachiendeswa kumatare. Izvi zviri kuitika, zviri kuitika, hapana zvavari kuitika. Vanongona kuti komuniswa sei uchida kuramba muelection uchiona kuti mapurisa haasi kushanda, zeki haisi kushanda. Ndinoziva hangu kuti kufamba kwenguva Mwari pane nguva yaanopindira. Toramba tichivimba naMwari, we are hopeful we are futuristic. Tinovimba kuti Mwari achapindira. Ndinovimba kuti iye zvinezvi Mwari apindira. Notoni musi wa 22. Mwari apura nemunotoni achidona Zimbabwe ichichinja. Ichaunza budiriro, ichaunza shanduko yakawanda yatiri kutsvaga muZimbabwe. Asi vezeki mapurisa havasi kutibetsera panyaya yekuti Zimbabwe inzizi Zimbabwe. Kasi mapurisa emuno manoenda ku UN peacekeeping missions. Oshauti peace yavanonokipa ku UN ndeipi? Ivo vachitadza kukipa peace munyika mavo.
Vari kukwikwidza musarudzo dzeNorton by-elections vakazvimirira vatemba muliswa vari parunare muHarare nestudio 7. Vari kukwikwidza vakamirira NCA vachoga vanoti vanofunga kuti vachakundawo musarudzo idzi. Blessing avabata akatanga nekuvabvunza kuti vapiwa here gwaro revavhoti.
Isusu pati NCA hapana gwaro revavhoti ratakapiwa. Vavhoti vaingoenda kunocheka mazita avo chete.
Saka muri kutarisira kuti munokunda here musarudzo idzi?
Sarudzo idzi ndotarisa kuti ndichakunda zvine mukurumbira pakuti vanhu ava vanoitawo muliswa navachindedza inongori party 1. Saka vanhu vakatambudzwa nepati kubva 1980. Saka hapana chavangakwanisa kuzoita. Last minute zvizvi ivo vane 36 years pasina chavaita. Ava muliswa vanga vari chairman weprovhinsi ino. Havachindedzawo vanga vari muparty iyi. Vanhu vachitambura munotoni, vachitambura mvura, vachitambura marodzi. Vanhu vasingaende kuzvikoro, mamochari musina kana chunhu. Vanhu vachitambura saka nhasi uno. Vanhu vari kutowana mukana wekuti dai tambovhotera NCA.
Muri kuvimbisa chii vanhu vekunotoni?
Isu tiri kuvimbisa separate kuti dai tangopinda muhurumende umu. Chinhu chikuru chiri kutambudza vagari vemunotoni ndechekuti havana kana mvura. Mvura iri kunetsa vanhu vari kuita tingati vanopedza the whole day vanhu vakamirira. Kana kuri kuseni vanomuka mamba kwedza kuma2 kuenda kunomirira mvura. Mvura yacho inenge itonzi pamwedzi unofanira kubhadhara $5 ende pazuva uchikwanisa kuchera 8 liters. Ende ndonge kana zvaita unogona kudzoka ne 5 liters chete.
Vari kumirira NCA musarudzo dzedare reparamende kuNorton vaDavid Choga vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe inonzi yatarisana nedambudziko guru rekushaikwa kwemvura uye gurukotaro zvemvura amai upa muchinguri kashiri vanoti izvi hazvisati zvamboitika mukati memakore makumi mashanu apfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi maererano nemamiriro akaita nyaya yemvura munyika, amai muchinguri kashiri vati kunyange hazvo hurumende yapabazi ravo mamiriyoni manomwe emadhora ekuderedza dambudziko rekushayikwa kwemvura munyika, dambudziko iri rakakura chose uye madhamu mumatunhu ese munyika asara nemvura shoma. Amai muchinguri kashiri vati dambudziko remvura rakanyanyisa kumasvingo uko vati madhamu eko ave nemvura iri pasi pezvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana. Vanoti panguva ino yegore madhamu mazhinji angadai aine zvikamu makumi matanhatu kubva muzana asi mazhinji acho angori nezvikamu makumi mana kubva muzana.
Situation yatasangana nayo I think in the last 25 years hatisati tamboita situation yakadai yekuona kuti madhamu edu mazhinji agara aine mvura atowa dry atooma.
Vanotiwo kunze kwemadhamu zvibhora nematsime akawanda ari kupwa nekuda kwekupisa kwezuva. Vati zvibhorani zvinodarika zviuru 10 munyika zvakatopwa uye hurumende iri kutora matano ekuona kuti pacherwa zvibhorani nematsime akadzika.
So zviri kutiratidza kuti tiri kuchera tisingadziki zvakanyanya. This time we really need to go deeper beyond 100 meters. Saka hatisi prepared asi takaorder equipment kubva kuBelarus inokwanisa kuchera beyond 100 meters because that is not equipment iyoyo zhinji inochera 15.
Amai muchinguri kashiri vatiwo kunyange hazvo mvura isina kunaya zvakakwana mwaka uno magariro anoita vanhu nyaya dzekurima pedyo nenzizi nemadhamu ndizvo zvimwe zvave kuita kuti madhamu akasike kupera mvura.
Kana kuine drought wakuenda kunowaka padhuze nedhamu, vamwe vakunorima mumagarden murwizi pakati perwizi. Vanhu varungu vatarisa havasi kusungwa kumamisha uku. Saka we are really worried kuti desilting haishandi kana tisina proper land use.
Vakurudzirawo vemaindastry vemigodhi makanzuru pamwe neveruzhinji kuti vashandise mvura zvine mwero pamwe nekudyara miti izvo vati zvinobatsira mukuchengetedza mvura. Mukuru wekambani yehurumende inoona nezvemvura yeZimbabwe National Water Authority vachefta sakupwanya vati kambani yavo yakatarisana nedambudziko rokushaya mari sezvo makanzuro mazhinji munyika asiri kubhadhara mvura yaanoshandisa.
Hongu pangawe tichiziva zvinetswa zviripo nenyaya yemari, asi makanzuro haasi kutibhadhara. Saka tinomboedza kuti tigare pasi tichitaurirana tisati tazotora zvimwe zvinhano zvepamberi zvokuendesana mumatare.
Amai Muchinguri Kashere vakurudzira makanzuro kuti abhadhare mvura yaanoshandisa, vachiti izvi zvinobatsira kuti kambani iyi iite basa rayo nemazvo. Amai Kashere Muchinguri vati vachaita musangano svondo rinouya wekuziya dambudziko remvura munyika pamwe nekuti ringagadziriswe sei. Makanzuro akawanda munyika akaita seHarare, Chitungwiza, Masvingo nemamwe akatotanga kugovera mvura kuvagari nenyaya yekuti mvura yavashoma mumadhamu avo. VeChitungwiza Residence Trust vachaitawo musangano svondo rinouya nekanzuro yavo pamwe nemakambani anoita zvemvura nechinangwa chekugadzirisa dambudziko remvura mudhorobha iri. Dambudziko iri richanyanya kukura sezvo hurumende isiri kuvakawo madhamu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Bazi re United States Department of Treasury Office of Foreign Assets kana kuti OFAC rakatemera zvirango vanhu vaviri vaGabriel Amisi Kumba uye navaJohn Numbi mushure mokuona kuti hurumende yemuDRC iri kuramba ichimbunyikidza vemapato anopikisa vachishandisa mhirizhonga. Musi wa28 Gunyana, America yakatemera vanhumbi navakumba zvirango sezvo vachipomerwa mhosva yekutungamira zvikwata zviri kutungamira nyaya dzemirishonga zvokonzera kusagadzikana muDRC. America inoti yakatora danho iri kudzivirira kuchorwa kwekodzero dzevanhu. Vanhu vemuAmerica vari kukurudzirwa kuti vasadyidzane nevanhu ava. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi reOFAC vaJohn Smith vakati vakuru vehurumende yemuDRC vari kutyora kodzero dzevanhu uye kukonzera kusagadzikana mudunhu. Hurumende yeAmerica iri kukurudzira hurumende yeDRC kuti isaite zvemirizhonga. Aya mashoko anotaura pakamira hurumende yeAmerica pane zvinhu zviri kuitika muDRC. Maapakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Munhau dzemitambo, makundano echibuku Super Cup ari kupinda musemifinal svondo rino. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup chinobudirira kumirira nyika mumakwikwi emuAfrica Cup Confederations, uye zvikwata zvasara iHighlanders FC Platinum, Ngezi Platinum neHarare City. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutsigiri wenhabvuva Richard Musengezi vari kuona Highlanders ichienderera mberi.
Changu uri mutangu wakaoma, asi ndiwa yasiti ndoona sekunge Highlanders ichangoita takeover from where they left last time.
Asi Highlanders isafunge kuti yakatokunda kare, nekuti Ngezi Platinum Stars inozivikanwa nenyaya yekuita zvishamiso. Imwe semifinari ere kumandava stadium mangwana, oko FC Platinum ere kubandana neHarare City iyo inorairidzwa naMoses Chunga. Pakapedzisira kusangana zvikwata zviri izvi, kugona kunenge kudada yakarohwa 2-1. Murairidzi wavo Norman Mapeza anoti haasi kutarisa kuti oyo mutambo weleague kana wemukombe.
Tinongogadzirira magadzira atinoita mazuva ese, toshira maoko mamwari.
Murairidzi wemaSunshine City Boys Moses Chunga anoti mutambo wese wavanotamba vanotarisira kukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Vateereri musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemvura munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobudirira kubhadhara chikwereti chayo chose kuIMF. Vasifasi Musipa votarisirwa kuradzikwa kumarinda yeHeroes yekaMuHarare mangwana. South Africa inoti yave kubuda mudare reInternational Criminal Court. Tabva tashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonika nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gandel.